manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvino zvanosva ndarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Wozomutsvetsa tatadhe chaona natoko kuno hoti. Hamuna kana chata kwasa kubudisa kana wani.
Moto unoparadza chimwe chivakwa muHarare uchiparadza mudhuri nemidziyo yose yanga iri imo. Vashandi vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZimparks vari kuchirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vekuZambia.
Isi seMinistry of Health mandate yedu ndeyekuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwarapwa here wachidi wachipona kwete kuti tiri kuda kungochaja.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimusi madiki varasikirwa nezvinhu zvinokosha mazana nemazana ezviuru zvemadhora. Mushure mekunge moto wapisa zvitoro nemisika paAgribank Mall muHarare nhasi mambakwedza. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Moto uyu unonzi watanga panguva dzekumatu mangwanani ukazodzimurwa kuma8 uye hapana kana chaburitswa kubva muzvitoro nemusika uyu uri pamugwagwa inoti Robert Mugabe Avenue naChinoyi Street. Vakafano bata chinzvimbo chemutauri wekanzuru yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti bandiko rekanzuru rinoona nezvemoto refire brigade richiri kuongorora kuti chii chakonzera moto uyu. Vati pasvika fire brigade mudhuri nezvimwe zvange zviri mukati zvange zvatotsva. Varuende vaudza Studio 7 kuti zvinoita sokuti moto uyu watangira mukati chaimo uye pawazoonekwa zvinhu zvese zvange zvatoparara. Varuende vanoti fire brigade yaudzwa nezvemoto uyu na 18 minutes to 1 ikasvika panzvimbo iyi na 13 minutes to 1 kusvika kuma8 apo vazodzima nekudzivirira moto uyu kuti usainde kune zvimwe zvitoro. VaFrancis Choto avo vanochengetedza nzvimbo iyi vanotsanangura kuti vafonerwa nezvemoto uyu asi hapana chavakwanisa kuita pavasvika.
Ndangowanawo moto wabatira kuti yes uchitobvuta, saka kuti ndikwanise kuwana rubatsiro rwandaisa ipapo ndashaya bhozi ndakuwana moto uchipfuta hapana munhu angatikwanisa kusvikapo. Nodat 5 brigade yanga iri nhingiriki yanga iripo ichidzisa unokupinda kana neni keteka wacho yaramba kuti ndipinde ipapo.
Vamwe vanochengetedza chitoro chiri pedyo neAgribank Mall vaona kutsva kwenzvimbo iyi uye varamba kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti moto wacho wange une simba zvekuti hapana zvavaikwanisa kuita.
But moto uyu manje wanga wakawandisa une power rakanyanya zvokuti uri utsoro wemagetsi, moto wemagetsi.
Amai Linda Huni vaudza Studio 7 kuti vafonerwa kuma5 mangwanani kuti chitoro chavo change chave kutsva uye vasvika zvinhu zvese ravedota.
Zvinhu zvanosva ndarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Wozomutsvetsa tatadhe chaona natoko kuno hoti. Hamuna kana chata kwasa kubudisa kana wani.
Vati zvaitika izvi zvaparadza upenyu hwavo nemhuri yavo.
Hapana kana pekutangira bhozi, kumba kwacho ndiwamai ndiwe baba. Handina kana pekutangira. izvo zvikara kuti fungo kuti vanhu vacho vanotanga kudya izvozvo hapana hapana bhavha iri nani moto ndosara nezvimwe one or two things kapati kana uri moto hapana dota regareka
pasvika studio 7 vanoongorora nezvemoto kubva kukanzuru zesa nevamwe vange vari mushishi kuongorora kuti chii chingave chakonzera moto uyu mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanoti chakonzera moto haisati chazikanwa uye hapana munhu akuvara kana kufa mutauriri wezesa vafulad gwazira vaudza studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura nezvemoto vachiti vachiri kuita ongororo yavo nzvimbo yatsva iyi yange ine zvitoro 11 nematebhuru ekutengesera 51 emaflea market ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vaviri veZimbabwe National Parks and Wildlife kana kuti Zim Parks vanotyirwa kuti vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia nezuromaneru. Nonarai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanoruziva nezvakaitika vanoti vamwe vaviri vanochengetedza mhuka kubva kubazi reZim Parks vakaita mahwekwe nevanofungidzirwa vaivhima zvisiri pamutemo mudhamu rekaribha. Panonzi pakaitika kurwisana apo vanochengetedza mhuka ava vakanga voedza kuendesa vanofungidzirwa kuti vaivhima zvisiri pamutemo ava pakamba yechanga kukaribha. Zvinonzi nyaya iyi yakazozivikanwa mushure mekunge chikepe chevanochengetedza mhuka ava chaonekwa chichiyangarara chisina munhu uye chisina injini. Mutauriri weZim Parks vatinashe Farao vatenda kuti izvi ndizvo zvakaitika vachiti vashandi vavo vaviri havasi kuzikanwa kwavari pari zvino.
Tawana kuti pane vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri vatisiri kuona kubva musi wa31 Desemba kubva musi wa31 zvita.
VaFarao vanoti vaendesa nyaya iyi kumapurisa uye kuferefetwa kwekushayikwa uku kuri kuenderera mberi uye vari kushanda pamwe chete nebazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka kuZambia.
We are working closely with our counterparts in Zambia. Nyaya iyi takaitaura kumapurisa tiri mukati mubishi mekuita tsvakuru yekuona kuti chingave chii chakaitika mune vanochengetedza mhuka dzedu kumasango.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kubatwa kwevanhu vanovhima zvisiri pamutemo kunonzi kwakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia. Vanovhima mhuka zvisiri pamutemo munyika mbiri idzi vari kusungwa vachitongerwa makore akawanda mujeri. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Hurumende inonzi yapinza mabasa avarairidzi vatsva senzira yekurerutsa dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro zvepasi zvepuraimari nesekondari. Gwaro raburitswa nebazi rezvedzidzo rine mazita evarairidzi vakabudirira riri kuzivisa kuti vaende kumahofisi ebazi iri ari mumatunhu akasiyana-siyana uko vachanopiwa zvikoro zvavachange vachizoshandira. Gurukota rezvedzidzo yepasi vakaine matema mwedzi wapera vakaudza bepa Nhauri News Zimbabwe kuti hurumende yakanga yapa bazi ravo mvume yekuti ripinze basa varairidzi vatsva vanosvika zviuru zvishanu mugore ra2020. Hatina kukwanisa kubata vamatema kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Asi munyori musangano revarairidzi reptuz varaimond Majongwe vanoti kunyange hazvo hurumende yapinza basa varairidzi vatsva ava vashoma zvakanyanya kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro.
Chikuru chiripo ndechekuti hurumende iri kuda kuratidza kune vanhu vari kunze kwenyika kana kunana IMF kuti iri kuadresa manidzi evanhu vari kuZimbabwe nekuita provide for magaps aripo. Bati chokwadi chacho ndechekuti pane zvimwe futi zviripo zvekuti ukanyatsoongorora una kuti munhu ange iri pachingadzi pachirungu strike breaking mechanism nekuti vanoda kutyisidzira varaidzi variko kubatswa mukaramba basa sekuti temu yavo inotanga nekuti varaidzi vakawanda vari kungochema nekuti hatigoni kutyira kudaro inenge iri methodi yekuda kutyisidzira vanhu kuti mukava marya kuuya kubasa tatopinza vamwe vanhu basa chechati chiripo ndechekuti zviri pachena kuti hurumende iri kuzviziva kuti varairidzi vakawanda vakaregera basa, vamwe vakafa, vamwe vakarwara. Mukatarisa attrition rate yekufa kwevarairidzi muZimbabwe yakakura zvakanyanya, kurevaizvo kuti mareplacements aya atori long overdue. Asi tiripo zvekuti 5000 nhamba yacho yekutaurwa itori pasi, nekuti 5000 chepeka idistrict kana madistrict matatu ekumatinopi nekumatisouth, nekuti hakutorina matichai.
Makambotaura gore rapera kuti nhengo dzenyu dzinogona kusaenda kumabasa panovhurwa zvikoro, pane chashanduka here?
Hapana chashanduka. Kureva izvo kuti ndichigadzi rangu zviriitika pagiraundi nekutaura nekutisunga kuripo pagiraundi, kuvhurwa kwezvikoro kwacho kunenge kuchianetsa, nekuti nezvii ticha akunonga sese nemuromo hunge kana muromo wacho achinawo, nekuti vakawanda vasara mhino chete. Tiripo ndechekuti tiri kungoramba tichingotaura nyaya iyi, taakutoshorwa nekutukwa nemamemba zviri kuti imi muramba muchingotaura muchingotaura, nekuti hakuna tisingataurwa zuva risingasviki. Chokwadi ndechekuti pese patabvira kare tichingotaura, tanoona mukuru wenyika, tatiraya kuonani, tazvemu zvedu kunangana, kuna mutsiki tapfugama tanamata, hapana chai. Saka tochidii manje, nekuti kana kunonzi tofanira kudzokera kubasa, todzokera kubasa nezvikwanisiro zvake basa, kuti kuendoda mari unofanira kunge wakapfeka zvemukati, zvepanze, bhutsu, zvese izvozvo hatina. Torarama here sekuti uri murairidzi anoswera adii nezvemukati unoda kunotenga kumabhero zvakambopfekwa neramwe?
Vanga vari munyori musangano revarairidzi reptuz varaimond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Munyori mukuru mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana, Dr. Agnes Mahomva, vanoti kuwedzerwa kwemari dzezvipatara kwakaitwa kutanga nezuro hakusi kunangana nevarombo vagara vasingabhadhare mari dzezvipatara. Vanotiwo vana vari pasi pemakore mashanu uye vakwegura vane makore anodarika 65 zvichienda havabhadhariswe sezvagara zvichiitwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Zvechokwadi pane fee structure kana kuti listed akatumira kumazvipatara edu nemaclinics edu yakangoti chinjeiwo bichana kuti tigone kuona kuti maservices emachipatara edu tinoramba tichapawo here kuwanhu ruzhinji, nemari dzinoita kuti zvipatara zvedu nemaclinics edu agone kuramba achishanda. Asi ndisati ndaenderera pamberi nelist iyoyo, ndoda kuti nditaurire ruzhinji rweZimbabwe nekumwe kwese kuti list yawakaona iyi yakanga isiri list yekuendesa kuruzhinji kana kuti public. Ilist yemaadjusted fees yanga ichienda kumaclinics nemuzvipatara zvedu kuti wagonewo kuzoti kana wachinge waona munhu wedha ari wefree kana kuti anga agara achichajwa, wagone kuziva kuti cost yeservice yavari kupa imarii, kuitira kuti kana wachinge waona munhu ari kunzi ngaaonekwe kwefree, maunder five, mamaternity mothers, lactating kana kuti vari kuyamwisa waya, maabove 65, waya wanewe wachiitwa atinoti macesarean section, wese wanofanira wanga wachionekwa free, wari kutongoramba wachionekwa free. Asi kana wachinge waonekwa pakliniki kana kuti pachipatara, chipatara ichocho chinofanirwa kuti chaja isu kuministry headquarters, kuitira kuti tichizowatumirawo mari inoita kuti wagone kuti warambe wachiona mapatients iwawo for free.
Saka varombo vaya vagara vasingabhadhariswawo nehurumende, hapana chekuvhunduka apo?
Hapamborina chekuvhunduka. Kana wanga wagara usingabhadhariswi maternity, cesarean section, under five, above 65, wese iwowo wachangoramba wachionekwa zviri pachena. Kana paine wauya wari pamedical aid, tinochiclaimawo kumedical aid kuti taona murwere wenyu ari pamedical aid yenyu, tamuita cesarean section, tamuchaja mari yakati, chitipaiwo mari iyoyo kuti gone kuramba tichizoonawo wanhu.
Asi sei mafunga kuwedzera mari kune vamwe ava vamuri kuti vane mamedical aid, nekuti ka vakawanda vari kutiwo zvinhu zvinenge zvatiomei munyika umu?
hazvai gone kwaba kuti tirege kuchinja mafees yedu tichiramba tichicharge for example toti Caesarean section tomboti yanga ichiitwa $5 isoramba tichingo charge $5 munhu ari medical aid anogona kubhadharawo mari inopindirana ne-Caesarean section which would be more inonga iri more than $5 ongoramba achibhadhariswa toclaima $5 zvinoita kuti machipatara edu atadze kuona vanhu vakawanda nekuti mari inenge iri shoma zvinoita kuti zvipatara zvedu zvigone kuzoguma zvakupa service siri good quality saka
vanga vari munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe rinoti harisi kufara nemashoko ebazi rinoongorora uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission ekuti riri kuongorora vamwe vatongi vematare edzimhosva nenyaya dzeuori. Magweta aya anoti izvi hazvipe chimiro chakanaka kumaonerwo ematare nevanhuwo zvavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara.
Zviri kungoshungurudzika maererano nekuti kunodomwa kuti kune vanhu vakaita uori mujudiciary asi vasingazobudi pachena kuti ndevapi vacho. Saka zvinozoita kuti wese ari kunzwa anongoti judiciary yemuZimbabwe yakaora. Hauzovi nechivimbo nevanenge vachikutongera nyaya yako kunyange asiri mumwe wevanenge vari korasi. Asi nekuti pangoiswa general statement yekuti vemujudiciary vari korapt zvinokonzera kuti vanhu vachishaya chivimbo nejudiciary yacho yese.
Asika vamapara vamwe vanoti pamutemo handiti zvinonzi vanofanira kutanga vaferefeta here vozoburitsa mazita evanhu pane kuti vakurumidze kurova bembera.
Tiungoti ko chichanyanya kunetsa chekuti vanhu vamhanye kunoshambadzira nyaya isati yapera kumapepa. Izvozvo kuti vakaiswa munzvimbo kuti vaongorori nyaya dzavanenge vaona dzakakodzera kuti munhu anofanira kuprosecutwa dzoenda kunoprosecutwa.
Munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatsigiri vevaimbo vemutungamiri wehurumende yeGuinea Bissau uye vaimbo vemukuru wemauto vaUmaro Sissoco Embalo avakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muGuinea Bissau vari kupemberera kukunda kwavo asi vanopikisa vari kuti sarudzo iyi yakabirwa uye vachapikisa zvakabuda musarudzo mudare redzimhosva. Mamwe mapato anopikisa hurumende yava Emerson Munangagwa anoti haasi kufara nemabatirwo akaitwa nehurumende mugore ra2019 kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika pamwe nekutekeshera kwehuori panguva iyo bato riri kutonga reZANU-PF riri kukurudzira kuti mapato ose aise musoro pamwe chete azive zviri kunetsa munyika pasi pechirongwa chePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iro rakasvitsa makore makumi maviri gore rino kubva paravambwa muna 1999 rinoti harisi kufara nemabatirwo arinoitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa. Bato iri rinoti riri kushushikana zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa misangano yaro pamwe nekuratidzira munzvimbo zhinji munyika mugore ra2019 kunyange hazvo kodzero dzekuita misangano nekuratidzira dzakatarwa mubumbiro remutemo yenyika. Mutevedzeri wemutauriri webato iri, Valuk Tamborinyoka, vanoti bato ravo riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri hwebato ravo pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri.
Takaona utungamiri hwemusangano vana vabiti, vana vakomichi, vana vahwende, vana vachibaya, vana vabvondo, vana vahepumochidziva, vana gift of stalos siziva, vana vasikala. Vasikala izvozvo vari kufanira kunge vachitotanga kunostenda trial munandira muno muna January 2020. Zvese zvinongoratidza kushungurudzwa kuri kuitwa vatungamiri vemudhisi nezanupf. Asi tiri kuti isu aiwa kangoma karirisi ndiko kaparuki. Ukaona ngoma yakuririsa sezviri kuita zanupf yaapadyo nekuparuka.
Gore rino hurumende yava munangagwa inonzi nevamwe yakapinza nyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzemadzishe kuburikidza nekushungurudza kwainonzi yakaita Ishe Nhlahla Yamangwe Ndiweni vekuntabazinduna mudunhu rematebeland north avo vayakabvisa paushe. Hurumende inopomerwawo zvakare mhosva yekusungawo pamwe nekurova varwiri vekodzero dzevanhu nemagweta emirira vasungwa. Izvi zvakashorwa nemutungamiriri wesangano reZimbabwe Mass Movement vaAlbert Matapo avo vakambosungwa nenyaya dzekuda kupirigura hurumende. Vamatapo vanoti hurumende yava munangagwa yanyanya kutonga nedemo kutodarika zvaiitwa nehurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe.
VaMugabe vaitonga nedemo hongu vaikanganisa chose, asi havana kumbosvika kana papa handingati hafu kana kota yava munangagwa pakuomesa zvinhu. Saka ndinoona kuti utongi hwava munangagwa hwaipisisa pfuura utongi hwakanga huripo pana vaMugabe.
Vatamborinyoka vanoti vachamisa havasi kuzopinda munaurirano pasi pechirongwa chevari munaurirano dzevatungamiri vemapato akakwidza musarudzo dza2018 chiri kutungamirirwa navamunangagwa chiri kudaidzwa kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD.
Vachamisa ndiye munhu anotsigirwa navana veZimbabwe, ende vachamisa kuramba kuenda kunotamba nepwere parovanze. Saka tokuramba kuenda kumahumbwe ndaPOLAD idare remahumbwe. Kana ukanzi kuenda kuchechi chaiko, vakuru vanoenda kuchechi kunonamata Mwari, asi hauende kuchechi zvinoenda kuSunday school. Tirikuona isu kuti POLAD iyo iSunday school. Kana tafunga zvokupinda musangano, toda kutaura musangano nevanhu vari kushungurudza vanhu. Hatisi kuda kuenda kunoita zvedambe tichijoina chita chevana vari kutamba parovanzi chakafanana nePOLAD, kana kuti vana vari kuita zvavo Sunday school.
Nekune rumwe rutivi, vachamisa vanoti nhaurirano dzekugadzisa zviri kunetsa munyika dzinofanira kutungamirirwa namutongi Gava akambove mutungamiriri wemwe nyika kana ari kutungamira imwe nyika pari zvino, sezvo vachiti vamunangagwa havangave ivo vari kukokera nhaurirano. Ipo paine Gakava panyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti havadzina kufambiswa zvakanaka. Zvichakadai, imwe nhengo yezanupf uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaenergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa ne MDC hazvingavatadzise kutungamirira nyika seZANUPF.
Ichi chirongwa chokutaurirana kwevanhu hachisi chirongwa chokuchinja zvakabuda muelections. Ndo pari kurasika mukomana uyu Nelson Chamisa ari kufunga kuti ndoda kuva nenhaurirano yokuti imimi vamunangagwa hamuna kuhwina. Ndini ndakahwina. Wakahwina kupi? Maelections takaita tese tikazviona kuti vahwina ndavamunangagwa. Iwo waruza. Saka nhaurirano yaari kuda mukomana uyu inhaurirano yokupinda pabasa rehurumende nebackdoor.
VaMutodi vanotiwo bato ravo riri kutarisira kukunda zvakare musarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna 2023.
Chatiri kuita isu seZANUPF ndechekuti dialogue whether iripo kana kuti haipo ticharamba tichingotonga hedu kusvika mandate yedu yapera yatakapuwa nevanhu 2023. Toenda kunokambena zvakare. Ende tine chivimbo chokuti tinohwina, nokuti panguva yatinosvika 2023 teitaita zvakawanda zvokuti vana veZimbabwe vanenge vakugutsikana kuti aiwa hakuna rimwe bato ringatitungamirira kunze kweZANUPF.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vanoti hapana pavanokwana munaurirano dzePOLAD kana pasina urongwa hwekugadzisa nyaya dzeuori uhwo hunonzi navamunangagwa watekeshera munyika.
Zvinoita kuti isu sebato reLabour Economists and African Democrats tisabatane nePOLAD inyaya yekuti tichaita sei kuti tipedze uori mukati menyika yedu.
Muzvare Masarira vanoti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti agotora masimba kubva kuZANUPF, kwete kutarisira kuti pachaumbwa hurumende yemubatanidzwa zvakare. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki avo vaive mutongi Gava akatumwa nesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADAC panhaurirano dzakazokonzera kuti vaMugabe naMushakabvu vaMorgan Tsvangirai vaitungamira MDC vaumbe hurumende yemubatanidzwa muna 2009 vakanga vari munyika masvondo mashoma adarika vachiita nhaurirano maererano nevemapato ezvematongerwo enyika.
Kune vari kufunga kuti tichaita GNU hazvikwanisiki kuti kuite GNU nekuti ivo vari kupikisa vacho havana 50% yemasitsi muparamendi. Unoda kuita GNU nani iwo usina kubata hafu yeparamende yemukati menyika ino? Ndo chidzidzo chatofanira kuziva pamuna 2008.
Zvichakadai, imwe nhengo yeboka revechidiki reZANU PF Youth League isina kuda kudomwa nezita, inoti dambudziko remuZimbabwe richanetsa kugadzirisa sezvo munyika muine kusarurana kwemitauro muutungamiri uye muine zvikwata zvikwata muZANU PF.
Dambudziko rapinda mubato huru renyika, ndoriti bato huru nekuti ndorakaunza nyika, nderekuti vari kurwisana pachavo. Zvino kana vanhu vachirwisana pachavo, havana chavangaite kuti vape pundutso kune avo vavanotonga, nekuti mumwe nemumwe ari kurwira kuti iye ave nechidimbu chenyika chaakabata.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZANU PF vanoti pane kusawirirana pakati pavamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya dzemasimba, asi vamunangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitirwa kuGoromonzi kuti izvi ndezvemugodzi matsuro.
The party is alive. ZANU PF imhenyu. One. Ungakanga maizvozvo kuti ZANU PF imhenyu. Two. ZANU PF is united. Ungakanga mwa imenyu yakabatana.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vapilani zamuchiya vanoti kuti matambudziko akatarisana nenyika apere panofanirwa kuumbwa hurumende inombofanira kubata matomhu pasati paendwa kusarudzo.
ZANU PF sebato yave mamvemve haina chainokwanisa kugura pahurukuro idzi, nekuti vanoudzwa zvekuita nevakuru vakuru vemauto. Sekuziva kwedu vemauto havana kudzidziswa zvekutaurirana asi zvehondo. Ukuvo veMDC vanenge vachida kuteererawo nhengo dzebato ravo, nekuti ndidzo dzinovavhotera kumacongress nekugadzirira sarudzo. Nhengo zhinji dzeMDC kunyanya vechidiki vanoti ivo haivhiyiwi. Saka nenyaya yekugadzirira sarudzo paida kuti pasarudzwe dare rinogadzirisa nyaya risingazokwikwidzi musarudzo dzinotevera.
Asi vamunangagwa pachavo vakati ZANU PF ndiyo ine masimba ekutonga nyika sezvo yakavhoterwa neveruzhinji musarudzo, vachikurudzira zvakare nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro zvakasimba kubva iye zvino kusvika pachaitwa sarudzo muna 2023. Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti kudzamara nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nehuori dzagadziriswa, upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi, zvinopedzisira zvaita kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheLife Talk to Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kushuvirwa nemadzimai muZimbabwe mugore ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Moto unopisa chimwe chivakwa muHarare zvichiparadza mudhuri nemidziyo yose. Vamwe vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZim Parks vari kutyirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia. Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munu kwaniswa kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Anukoni kane mufaro, ndini jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndukusiami na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.